manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 11 2017. Makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Nyaya yekushandisa zvinhu zvinonyorwa nevanhu padandemutande patingati pasocial media payapaya vachida kundopinda mukati medandemutande remunhu anenge ari paFacebook pake vachida kundopinda imomo kuti vaite tsvakurudzo. Ndinoona sekuti inyaya yakaipa chose nekuti inyaya inovhiringidza nekudzvanyirira kodzero dzevanhu.
VaEnergy Mutodi vomiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekuda kukurudzira mauto kuti apidigure hurumende nechisimba.
Handisi kuona ari marali ari kugadzirisa anything asi marali ari kutochama kukonzeresa kutambudzika kwevanhu.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe votarisirwa kuita musangano nevechidiki vebato ravo kuPelandaba Stadium kuGwanda mudunhu reMatabeleland South mangwana. MDC inotungamirwa naWeltman Ncube inobuda mumubatanidzwa weCode. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhengo yeZANU PF vachitsigira zvakasimba chimwe chikwata chinonzi chinotungamirwa nemumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa chinonzi Team Lacoste vaEnergy Mutodi vakasungwa nezuro vachipomerwa mhosva yekuda kukonzera kusagadzikana munyika kana kuti treason vamiswa pamberi pedare raMagistrate muHarare nhasi. Muchuchisi wehurumende aisa chikumbiro chekuti vaMutodi varambe vari muhusungwa kusvika mangwana kuitira kuti matikitiva amboramba achiferefeta nyaya yavo. Gweta ravaMutodi amai Beatrice Mutetwa vati vaMutodi vanziwo mukunyora kwavari kuita nyaya dzekuti ndiana achatora chigaro chemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vane vamwe vakuru vakuru vavari kushanda navo. Asi muchuchisi anonzi paabvunzwa naamai Mutetwa aramba kutaura kuti vanhu ava ndivanani. VaMutodi vakasungwa mushure mekunge vanyora paFacebook page yavo kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanofanira kusarudza achatora chigaro chavo zvine hungwaru nekuti vakatadza kubata nyaya yacho zvinogona kuguma zvakonzera kudeuka kweropa sezvakaitika kuLibya nekuIvory Coast. Vanonzi mashoko avo anotyora mutemo Criminal Law Codification Reform Act nekuda kukonzera kusagadzikana mauto nemapurisa. Asi vari kuramba mhosva yavari kupomerwa vachiti vari kutyorerwa kodzero dzavo. Mukusiya nyaya iyi Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda neCrisis in Zimbabwe Coalition kuchamembe kweAfrica vaJoy Mabenge akavabvunza nezvemashoko anzi nemapurisa pane vari kushanda navaMutodi.
Hakuna munhu angabatirwa mhosva dzeumwe kureva kuti iko kana pane vakuru vari kunzi vaMutodi vari kushanda navo iwayo mashoko eandiradzwa kuti pane anoziva vakuru vaari kunzi vari kushanda navo. Saka ngaaende mapurisa vachengetedze mutemo vandobata vakuru ivavo vavatonge nemhosva dzavo dzavari kuvapomera, kwete kuti unobata umwe munhu womuponera kuti ane vakuru vaari kushanda navo. Ndochinhu chekutanga. Chinhu chepiri vaZulu chandoda kuti zvatagara tangosimbisa ipapo ndechekuti nyaya yaakuitwa nemapurisa iyi nevachengetedzi vemutemo, nyaya yekushandisa zvinhu zvinonyorwa nevanhu padandemutande patingati pasocial media payapaya vachida kundopinda mukati medandemutande remunhu anenge ari paFacebook pake vachida kundopinda imomo kuti vaite tsvakurudzo. Ndinoona sekuti inyaya yakaipa chose nekuti inyaya inovhiringidza nekudzvanyirira kodzero dzevanhu yatingati freedom of expression. Zvingadai zvakataurwa navaMutodi ipfungwa dzavo maonero avo anto kwanza unga atori maonero antori nevanhu vakawanda zvino vanhu vakatanga kunzi maonero avo vakanyora vachaisa padande mutande votanga kusonwa sika sika nemapurisa chokwadi nyika inenge yaenda kumawere
asika mapurisa nevanochengetedza mutemo vari kutika vanhu vakaregedzwa vachiita madiro ajojina ipo pamafacebook apa zvinogona kukonzera kuti munyika musagadzikane
vazulu vanhu vagara vanongoita madiro ajojina pafacebook vanoita madiro ajojina patwitter vanoita madiro ajojina pawhatsapp muiti wemadiro ajojina akatonyanyisisa vanhu vakafanana navana vamoyo vaya chavangatoita kutaurirana vari kana zvakafanana nekupolitibhuro kwavo vachingotiwa havabvumidzwi kunge vachiita zvavanoda vari padande mutande apa asi kuti uzoti munhu wese wese chokwati hataita zvimumumu totonzi hatichatendezwi kutaura zvatinofunga totonzi munhu ukangoda kutaura nezvekuti nyika ingangoenda kumawere nyika ingangogeza muropa nyika ingangosagadzikana kana vamugabe vakasabata nyaya yesucession zvakanaka naka wobva watonzi watoita zvematongerwo enyika kusvika pakutoti waakutonzi unofanira kuvharirwa zvokwati izvozvo hatingazvitendedzi
Nyanzvi munyadza zvematengero enyika vachishanda nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition kuchamembe kweAfrica vaJoy Mabenge vachitaura parunare muJohannesburg South Africa naBlessing Zulu Studio 7. Bato reMDC inotungamirwa namuzvinafundo Welshman Ncube neZuro rakabuda mubatanidzwa wemapato anopikisa weCoalition of Democrats kana kuti COD zvichitevera chisungo chakaitwa nedare remusangano uyu reNational Council. Mutauriri weMDC vakurawo nechihwai vanoti National Council yebato ravo yakasunga kuti MDC ipinde mubatanidzwa mutsva weMDC Alliance uye kuti bato iri ribude muCOD. Vachihwai vanoti nemuvhuro svondo rino bato ravo rakasvitsa zviri pamutemo gwaro rekubuda mumubatanidzwa uyu kuna sachigaro wekodhi mumwedzi uno vatendai biti vanove zvakare mutungamiri webato repeople's democratic party kana kuti PDP vabiti vatenda kuti vakatambira gwaro rekubuda kweMDC mumubatanidzwa wavo vakatiwo vakatambira kubuda kwebato iri Vabiti vati kubuda kweMDC uku hakuna zvakunokanganisa mumubatanidzwa weCOD. Ngatinzwe hurukuro yataita navachihwai pamusoro pedanho rebato ravo rekubuda muCOD.
Ichokwadi ichocho kuti musangano weMDC wakabuda muCoalition of Democrats. Mubatanidzwa weCOD. Hatina kubuda nokuda kwezvikonzero zvinonyanyo kushamisa. Chakaitika ndocho kuti takaita musangano weNational Council musi wa 29 mwedzi wapfuura unova ndiwo wakatitendedza takabuda chisungo chokuti tibude muCoalition of Democrats tigoramba tichiinda kunhaurirano dzeMDC Alliance uye hatingakwanisi kunge tiri kumacoalition maviri saka zvakabva kuNational Council
Saka makatozivisa here zviri pamutemo vamwenyu amaive navo muCode kuti maakubuda.
Izvozvo ndochinhu chatakaita kutanga kwesvondo rino Secretary General vomusangano amai Miriam Mushai vakanyora tsamba vatumwa neNational Council kuti vanyore tsamba kuCode. Saka yakaendeswa kuna sachigaro weCode aripo iko zvino vanova vatendai diti. Saka vakapuwa tsamba iyi musi womuvhuro zviri pamurayiro wekubvumirana kwatakaita. Sivanu watakashana na woke nguwa ya kareba. Takaona kutia hongo tani pamusha usina kuyeneka.
Pane mashoko haruko tu batare nyuraka itashoku zingwa kuvamu kodi. Munga jeki sairoti jaka mira secha isu.
Ayo mashoko angava haruko tia urwane vanu. Vanezu nangwa shavo pamwezi sina kururama. Asa atimatari siri kubakumuno aneza kati pesere. Hakuna munu akati zinga mukodi. Takashanda zvakanaka nevanhu vanga vari kuCode tanga tine mubatanidzwa wedu watakavamba tose tikafamba tose nguva yakareba asi iwaya mashokovo tiri kumanzwa kuti kune vamwe vanozviti ndivo vana herudhi veCode ndivo vanoziurura zviurura zveCode vanoti vakatidzinga isu hatina kudzingwa takabva nemukuda kwedu
vanga vari mutauriri weMDC inotungamirwa namuzvinafundo Welshman Ncube vakurawo nechihwai Vari parunare muHarare neStudio 7. Mutungamiri wenyika wa Robert Mugabe vari kutarisirwa kuita musangano nevechidiki vebato rawo reZANU PF kuPhelandaba Stadium kuGwanda mudunhu reMatabeleland South mangwana. VaMugabe vari kutenderera matunhu ose munyika vachiita misangano iyi vakanangana nekutsvaga rutsigiro rwesarudzo dziri kuitwa muna 2018. VaMugabe vari kutarisirwawo kutanga vaita musangano nevakuru vakuru veZANU PF Youth League mudunhu iri vasati vataura kuruzhinji. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tanonoka Wande weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaFarai Maguhu.
Handisikuona ari marali ari kugadzirisa anything, asi marali ari kutochama kukonzeresa kutambudzika kwevanhu.
Saka munoona sekuti marallies aya ane chinangwa chisiri chekuudza vanhu zvinofanira kuitwa kana kuti zviri kurongwa nehurumende?
Yes, handisikuona ari marally yekuti vane chavangataure. Pamarallies iwawo tinoona kuti vaMugabe vanoita sekuti he is a storyteller rather than a policy maker, munhu anotaura pamusoro pekuri kuda kuenda nyika.
Mwedzi yapera mishomai, tinoona kuti vanga vachienda kumatebeleland kazhinji, chii chavari kurakidza vanhu kumatebeleland?
Havasi kugadzirisa dambudziko chairo riripo. Dambudziko riripo nderekuti vanhu vari kuda kuti nyaya yegukura hundi inyatse kukurukurwa uye isvike kumapeto.
Munofunga kuti pari zvino pane zvavataura here zvinogona kupodza vanhu kumatebeleland?
Hapana, vazhinji vacho vari kutosemburwa nezviri kuitika izvozvo. Ende kazhinji kacho migwagwa inotanga kugadzirwa panouya vaMugabe. Chikafu vanochizivirawo parali yavaMugabe, chikafu chakanakawo. Saka idambudziko hombe riri kumatebeleland risingapedzwi nekuitwa rali navaMugabe riri kuda epolicy yedevelopment. Policy inotarisa kuti education tingai improve sei kumatebeleland. Pari kudawo kuti pataurwe nyaya yezvipatara kumatebeleland kuti zvingaitwe sei kuti veruzhinji vaite access kumaclinic nemahospitals mudhuze. Pari da kutaurwa nyaya yeinfrastructure development kuti migwagwa mitsva chaiyo inofanira kupinda mune dzimwe nzvimbo dzinonetsa kusvika kumatebeleland ichagadzirwa riini. Pane nyaya yemaindustry iBulawayo. Haifaniri kuramba ingori nyaya inongotaurwa kunzi tida kuvhura maindustry, tida kugadzirisa dambudziko remaindustry. Inyaya iyi hakufanira kuti ichiitwa.
Avanga vari nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunhare kwaMutare naTanonoka Wande weStudio 7. Vagari vemukariba vanoti havachina mufaro sezvo vaoneswa chitsvuku nemakudo ayo anonzi ari kurura achipinda mudzimba dzavo. Mutoro wedu enhau Ata Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vagari ava vanoti chinoshamisa ndechekuti makudo aya ave kugona kuvhura magoni achipinda mudzimba achitsvaga zvekudya zvakaita seupfu, chingwa, muchero pamwe nezvese zvinodyika zvaanokwanisa kuwana. Amai Magi Chirinda vanogara mumusha unogara veruzhinji weNyamhunga vanoti makudo anopinda mudzimba dzavo kunyange ivo varipo kana vakasiya goni risina kuvharwa zvakanaka. Vanoti makudo anenge achida zvinhu zvakaita seupfu, muriwo nemupunga.
Makudo iwayo haakutoziva. Isu tikavhara dhore padhaining, isu tenge tiri mudhaining yedu. Saka unozongonzwa kuti gwedore kana kunzwa kuti mvura yarasa, kuda inenge ratopinda mba.
Izvi zvinotsigirwa namai Gwendolini Chimanga vanoti havachatuma vana kuchitoro sezvo makudo achitorera vana zvekudya nguva dzakawanda.
Ngoti kana mwana chiya kwamutuma kana kupu kana kwamutuma chiya kana mashotsu utopana atenda mebheki zvikangoona mwana ane chingwa kana manengerikini kana maodomasi zvinotora.
Amai Tarehwa vanotengesa zvinhu mumugwagwa vanoti vakatovakira nzvimbo yavanotengesera newaya senzira yekuchengetedza zvinhu zvavo kumakudo.
Chikafu changu ndakavharira nenyaya yemakudo muno mukariba anonete bhozi ukatengesera pari open sezvakaita sematomatoes. Infact ndingangoti zvose zviri momu zvose hapana chisingadyiwe kunze kwefodya chete. Tatsuwa ndakaisa chikeji chochi kadaiswa anotouya utosvika utosheka sheka zvakasimba zvoutoti iwo unototiza utorisira mukana kuti richo zvarinoita. Asi kana wakavakirwa desari hatikwanisi kuisa maoko mukati.
Makudo aya anonzi nguva dzakawanda anotambirawo pamusoro pedzimba apo anokanganisa madhishi ezvivhitivhiti kana kuti masatellite dish. vagari mukariba vanoti hapana zvanokwanisa kuita makudo aya kunze kwekuatendanisa nekuti vakawanda vakasungwa mushure mekukuvadza makudo kana imwe mhuka zvayo. Amai Tarewa vanoti vashandi veParks and Wildlife vanoti vagari mukariba vanofanirwa kugarisana nemhuka sezvo vari ivo vakauya kuzogara kunzvimbo inochengeterwa mhuka.
Noti kana wakanoripota kuParks vanongoshedzera kuti imi makauya munyika yemhuka. Saka isusu totokoshesa mhuka kudarika vanhu vari muno.
Mashoko amai Tarewa anotsinirwa nemumwe mushandi weParks and Wildlife asina kuda kudomwa nezita sezvo asingabvumirwe kutaura nevatapi venhau anoti vagari vemaguta ari munogara mhuka vanofanirwa kugarisana nemhuka nekuti inzvimbo yemhuka. Nyanzvi munyaya dzemhuka dzinoti nyaya yekuvakwa kwemisha pedyo nemasango inopa kuti mhuka dzemusango dzishaye zvekudya zvinozopa kuti dzigume dzopinda mudzimba. Vamwe vanhuwo vanonzi vanokandira mhuka chikafu zvinozopa kuti dzijairirane nevanhu. Vamwe vanotiwo veParks vanofanirwa kuuraya mamwe makudo kana awandisa kana kuatamisa kuenda kune zvekudya. Ndakamirira Studio 7 mukariba ndine Asa Chiguriwa.
Vafundisi vechiKristu nechiMoslem nhasi vapedza zvidzidzo zvemasvondo maviri izvo zvanga zviine chinangwa chekuwedzera ruzivo pamusoro pezvitendero izvi senzira yekudzivirira vaye vanopfurikidza mwero. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pakupera kwezvidzidzo izvi, sachigaro weIslamic Council of Zimbabwe Sheikh Ishmael Duwa vati kupokana kunoitika pakati pevanhu vezvitendero zvakasiyana-siyana kunokonzerwa nekuti panenge pasina ruzivo pakati pevanhu vezvitendero izvi. Sheikh Duwa vati muZimbabwe veruzhinji kana vezvimwe zvitendero havana ruzivo rwakakwana pamusoro pechitendero chavo uye ndosaka vachivafungira zvakashata nguva zhinji.
Media mazuva ano ekuita blackmail kumaMuslims maboka ala materialisti chizvo kuti mukataisa even muno munyika makatoiswa manje madepartment anotevera manje kutotitevera isusu mamusi machifunga kuti pamwe tichaputika. Vanotovapo hatidi kunyepera nooni wichi hazvina kushata senyika vanokwanisa kuita sei kuzvitaisawo izvozvo kunoti. Saka uku kubuda pachena kuti kwete zvamunonzwa zvikuitika kunyika dzimwe hazvisiri izvo zvatiri. Islam haidzidzise izvozvo.
Vati zvidzidzo izvi zvaitsigirwa nemuzinda wemiriri weIran muZimbabwe zvaratidza pachena kuti hapana musiyano wakanyanya pakati pezvitendero izvi uye vanhu vezvitendero izvi vanokwanisa kushanda pamwe chete. Reverend Sam Malunga veTehila Christian Network vaudza Studio 7 kuti zvidzidzo izvi zvavavhura kumeso pamusoro pechitendero cheIslam uye vazvipira kushanda nemaMoslem sezvo vari vanhu vane chitendero chine chinangwa nechavo.
Zvitendero zvechikristu chiMoslem pabuda coexistence, kudyidzana, cohesion, tolerance pakati pezvitendero. Panofanira kuita mweya wokuremekedza, mweya wokugamuchira, kunzwisisa uyezve nekutora kudzidza kuti zvimwe zvitendero chinomboriwawo chii.
Vaviri ava vati zvichitevera kubudirira kwezvidzidzo izvi vachaita mumwe musangano wevatenderi vavo muna Gunyana nechinangwa chekusimbaradza ukama pakati pavo. Vatiwo chimwe chisungo chabuda ndechekuti vanofanira kushanda pamwe chete mukutsigira zvirongwa zvehurumende uye mangwana chaiwo vachaenda kunzvimbo inoyigwa magamba yeHeroes Acre senzira yekucherechedza basa guru rakaitwa nemagamba akasunungura Zimbabwe.
Vatofanira kubatana mumaprogramu ekusimudzira nyika yedu kunge ipapa mangwana tenge tichienda ezvitendero kuHeroes Acre vakuru vasati vaenda mande tichinoita tour tichiita minamato. Any development program tenge dzakuitika kuno tichafambira pamwe chete.
Zimbabwe inocherechedza zuva remagamba musi wemuvhuro unouya. MaKristo nemaMoslem anogarorwisana kunyika dzakaita seNigeria uyewo mamwe masangano anopfurikidza mwero akaita seBoko Haram neISIS ave kusvibisa chimiro chemaMoslem munyika dzakawanda pasi rese. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe mazuva apera vainge vari kuIran pakugadzwa kechipiri nekutoreswa mhiko kwemutungamiri wenyika iyi vaHassan Rouhani. Zimbabwe neIran dzakatemerwa zvirango nehurumende yeAmerica nenyaya yekutyora kodzero dzevanhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Ivan Chifera.
Makateerera kune penyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vavoti vemukinya vamirira kunzwa akakunda musarudzo dzemutungamiri wenyika dzakaitwa nemusi wechipiri idzo dzaikwikwidzana mutungamiri wenyika iyi vaUhuru Kenyatta nemutungamiri wevanopikisa vaRaila Odinga. Nezuro vakuru vekomisheni inoona nezvesarudzo vakanga vakamirira kutambira mafomu zana nemakumi manomwe kubva kumatunhu mazana maviri nemakumi mapfumbamwe enyika iyi uye mamwe mafomu chiuru kubva kunzvimbo dzekuvhotera zviuru makumi mana nemazana masere ane makumi masere nenhatu. Iye zvino tochienda kuna Tanonoka Wande weStudio 7 achitipa mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo neRussia.
Mazuva mashoma apfuura, dare redzimhosva repamusoro remuRussia rakatendera kurambidzwa kwechitendero cheJehovah's Witnesses mushure mekunge bazi rehurumende rezvemitemo remunyika iyi rati vanhu vechitendero ichi vanopfurikidza mwero. Izvi zvinongove zvimwe zvezvinoitwa muRussia zvokuvhiringa zvitendero zvakasiyana-siyana. Vanotaura vakamirira bazi rezvekudzidzana nedzimwe nyika muAmerica muzvare Heather Nauert vakakurudzira vakuru vakuru vemuRussia kuti vasendeke mutongo unorambidza mabasa eveJehovah's Witnesses uye vechitendero cheScientology nevamwe vatendiwo kuti vaite zvezvitendero zvavo vakasununguka uye kuti vese vakasungirwa zvezvitendero zvavo vaburitswe mumajere. Muzvare Nauert akatizve Russia inofanira kuremekedza kodzero dzevanhu mukufunga kwavo, zvido zvavo nezvitendero zvavo. Chitendero cheJehovah's Witnesses chakatangiswa kuma1880 muAmerica uye chine vatendi vanopfuura mamiriyoni masere pasi pose kusanganisa zviuru zana nemakumi manomwe vanogara muRussia. Boka rinorwira rusununguko rwezvitendero uye rinopa mazano ezvechitendero kumutungamiri wenyika reUnited States Commission on International Religious Freedom rakazoropodza zvakaitwa neRussia rakawedzera richitizve veJehovah's Witnesses vanofanira kuregerwa vachiita zvechitendero chavo vakasununguka vasingavhiringwe nehurumende muRussia. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeUnited States. Maaverengerwa neni Tanonoka Wande weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Iye zvino toenda kunhau dzemitambo. Makundano enhabvu yepamusoro eCastellaga Premier Soccer League ambomiswa svondo rino panguva iyo makundano anoteverwa nechaunga munyika eEnglish Premier Soccer League ari kupfungaidza utsi. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Makundano eCastellaga Premier Soccer League ambomiswa kupa mukana kwemitambo makumi matatu nemumwe chete kwedzana masimba iyo yarongwa neveZimbabwe Football Association kuti itambwe panguva yezororo reHeroes. Mugwaro ravatumira vatori venhau anotaura akamirira veZifa vatorisani Gwesela vanoti Zifa iri kutora nguva yezororo iri kuendesa mutambo wenhabvu kumativi mana ese enyika kusanganisa kumaruwa akaita seGwanda, Gokwe, Gutu, Nkai pamwe nenzvimbo dzakaita seChegutu, Rusape, Shurugwi, Bidura neNorton. VaGwesela vati mitambo iyi ichatambwa nemuvhuro sekupemberera zuva reHeroes Day iro rinoshandiswa kurangarira magamba enyika. Mitambo iyi inosanganisa mutambo mukuru pakati peDynamos neHighlanders uyo uri kutarisirwa kutambwa muHarare asi veZifa vacho havasati vazivisa kuti mutambo uyu uchatambirwa kupi, muRufaro Stadium kana kuti muNational Sports Stadium. Mumwe mutambo mukuru uriko ndeuyo uri kuChinoyi uko Capes United iri kubandana neNgezi Platinum Stars iyo iri kutungamira makundano eCastellaga Premier Soccer League pamwe chete neuyo uri kuzvishavane apo Shabani Mine iri kutamba nevavakidzani vavo veFC Platinum. Asi vanotevera mutambo wenhabvu vanoti havasi kufara nekumiswa kwaitwa mitambo yePremier Soccer League sezvo mitambo yeLeague iyi yaikwanisa kutambwa panguwa ezororo ii. Seza ingoitwa makore apura. Mumwe mtsigiriwe nabu vafini asumketiwa. Vanoti sezo varive zifa varunga mitambo ii. Vanofarira kuona kuti vatambi vawana mari uyeze kuti vabhadharira zvikwata michovha yekufambisa kuenda kwavari kumanikidzwa kunotamba ikoko.
Wezifa tachikumbirawo finance kuti wakomana waone mari zvese zvekuti zvetransport mhuri dzavo dzione chikafu.
Zvachakadaro, mitambo inoteverwa nechaunga yeEnglish Premier League iri kupfungaidza utsi svondo rino kutanga manheru anhasi, apo chikwata cheArsenal chiri pamusha neLeicester iyo yakatora mukombe uyu mwaka wa 2015 na 2016. Makundano aya anoshandiswa nevakawanda kutsvaga mari vachiita zvekubheja sezvo musisina mabasa munyika nenyaya yekuoma kwezveupfumi. Asi nharo dziri kuitika ndedzekuti ndechipi chikwata chichatora mukombe uyu mwaka uno, vamwewo vachiti Man U, vamwe Chelsea, vamwewo Liverpool, asi vakawanda vacho vari kunongedzera kuti Manchester City ndiyo ichaenda nemukombe uyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.
Iye zvino tokuendesai kuna Marvelous Musanganya uye weStudio 7 kuti tinzwe zviri kuitika paFacebook nepaWhatsApp.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei nhasi, tanga tine hurukuro nemuimbi Diana Samukange uyo anozivikanwa iye nezita rekuti Mangwenya. Regai timboenda kwaari tinzwe kuti zviimbo zvake zviri kufarirwa neveruzhinji ndezvipi uyezve kuti upenyu hwake hwakamira sei pari zvino.
Mangwenya mutupo wangu, ini ndiri mwera Mangwenya, ndiri wekudzinza rekwaGushungu, saka madzimai nevanasikana vanonzi ana Mangwenya.
Aha, aiwa pakanaka chose. Saka pane karwuyo kwenyako katanga tiri kuridza kanonzi chiyako uyezve vazhinji vanenge vanofarira ikakako.
Kambuka manga kuchiteira izvizvi kanonzi kumagumo erudo.
Kari kutambirwa sei nevazhinji karwuyaka nokuti kakawanda kacho vanhu hamuzonyanyotaura zvakawanda kana masvika kumagumo erudo, saka vazhinji vari kukatambira sei?
Vazhinji isongo yerudo yavanofarira songo yekuti inoridzwa kana kumitato kana pakaungana vanhu vari kutaurwa zverudo nekuti ini chipo changu kuimba nyaya dzerudo. Saka indiri kuti kumagumo erudo uko patinenge taakuzotukana tichitaurirana zvisina kururama ndopatisiri kuda kusvika. Saka kungoteura kuna Mwari kuti aiwa chiregai kuramba muchiita kuti tisvike kumagumo erudo. Ishendigweiwo una mato wangu amatenga inzwaiwo cheuro wangu kumagumo magumo erudo zvinoshuvira.
Kana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona, endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona, modzvanya pakanzi like. Ine ndiri Marvelous Musanganya uye ndiri muWashington.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nyaya yehurumende yekuda kuvaka University yeRobert Mugabe nemari inosvika bhiriyoni imwe chete yemadhora. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. VaEnergy Mutodi vanomiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekuda kukurudzira mauto kuti apidigure hurumende nechisimba. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe votarisirwa kuita musangano nevechidiki vebato ravo kuPelandaba Stadium kuGwanda Matabeleland South mangwana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange mine zvakare mangwana anokuonekana nemufaro. Ndini Jonga Kandemi iri ndiri muWashington DC, ndokusiyamina Chris Gande.